Chikore natakawira washa misika pavasvika kudare nhasi vachuchusi vave kuti vanoda kushandura mhosva yavari kupomerwa. Vachuchusi vauza chikore natakawira kuti vave kupomerwa mhosva yekusatevedza mutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 wesocial distancing. Chikore natakawira vakasungwa musi wa22 Chivabvu kuParktown Hospital vachinzi vainge vapinda muchipatara ichi zvisina mvumo. Vainzi vaida kunoita hurukuro sevatori venhau namuzvare Mamombe, muzvare Nitsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri, vano venhengo dzeMDC Alliance vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, asi hurumende iri kuramba kuti vatatu ava vakapambwa. Rimwe remagweta achikore natakawira vapaida moyo Saurombe vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti nyaya yavaviri ava itange kutongwa nhasi.
Tasvika vachuchisi vakati ivo vava kuda kushandura zvanga vakachajwa kumana vanazvo. Inishali vanga vakachajwa nekuti havana kuteerera mapurisa under section 11b. Ivo vauya vakati vakuda kuvachaja under section 5-3 yesame SIU 83 yekuti havana kuobserva social distancing.
Vasaurombe vanoti vaona sekuti danho iri ratorwa nekuti mutemo wavari kunzi vakatyora une chekuita nenzvimbo dzekupinda munyika kana kuti mabhodha. Nekudaro vachuchusi vanoona kuti hapana nyaya zvapa kuti vashandure mhosva yacho. Nyaya yevaviri ava ichaenderera mberi svondo rinouya apo dare rinotarisirwa kupa mutongo waro pane zvataurwa nevachuchusi. Vasaurombe vanoti vachapa mhinduro yavo kune zvaitwa nevachuchusi dare risati rapa mutongo.
Dare harisati rapa mutongo waro pane zvataurwa nestate nekuti state yanga isina kutitaurira, saka isu tati tichaita response musi wechina svondo rinouya ndopatichapa response dare ropa mutongo waro.
Chikore natakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Svondo rino kumasvingo mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Godfrey Mutimba akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye anotarisirwa kumiswa pamberi pedare nguva ipi zvayo. Mutimba aiita basa rake uye akatoburitsa magwaro ake basa apo akasungwa nemapurisa. Kubait Bridge mutori wenhau Newsday Rex Mpisa pamwe neanotengesa mapepanhau kuZim Papers Charles Marerwa vari kutongwa nemhosva yekuti vakatyora mutemo une chekuita nezvekudzivirira kupararira kwecovid-19 kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko nedare repamusoro zvakati vatori venhau vanobvumirwa kushanda panguva ino nyika yakavharwa sezvo vachiita basa rakakosha. Kuchinoi mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Nunurai Jena ari pamberi pematare nekuda kwemhosva imwe cheteyo. Svondo rino mukuru wenhepfenyuro yeZim Papers yeCapital Nyaradzo Makombe Azangwi akambomiswa basa kwemasvondo maviri achinzi chirongwa chakabuda panhepfenyuro iyi pamusoro pekudzivirira kumbunyikidzwa nekushungurudzwa kwevanhu munyika chainge chisina kufambiswa zvakanaka. Mumwe mutori wenhau Ruvhenuko Parirenyatwa anonziwo akamiswa basa kuZBC uko ange oshanda mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru vekukambani iyi kuti sei akamiswa basa. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kushungurudzwa zvakanyanya panguva ino uye izvi hazvifaniri kunge zvichiitika.
Munorangarira pane nhau yevakomana vanga vachibva kubasa namunhenge vakaumburudzwa muvhu vakarohwa vakanga vachikuvara zvakanyanya. Tochitarisawo zvakare kumasvingo munoonawo zvakare kuti mutapi wenhau anotanga kupomerwa nyaya yekuti anga achiita zvematongerwo enyika iye angaenda kubasa rekuti atore nhau sezviri kuitika mumatunhu. Hazvigumiri ipapo, vakomana vana French Chikore vakanga vachiitawo basa ravo vachibva vambunyikidzwa. Iye zvino nhasi tinonzwa kuti hurumende yochinja zvainopomera vatori venhau ava kuti zvikwanise kuita chimiro pamberi pevaoni nevahuyi.
Vati hurumende inofanira kushandisa vatapi venhau zvakanaka nekuremekedza kodzero dzevanhu kunatsurudza chimiro chayo vachiti handi vatori venhau vanokanganisa chimiro ichi Asi kuti muitiro wayo hurumende unokanganisa zvinhu. Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vange vachishanya kuchinoi uye munyori mukuru mubazi ravo vaNick Mangwana vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.